chinhu chokutanga ndinoda kuti tibate zvinhu izvi nemazvo. Hatiregei kuti every time kana tikawira nedambudziko tori personalize kana tori politicize. Because I can tell you kuti hakuna bato rinoita zvekutongwa kwenyika ringada kuti rishungurudze vanhu vachazovhota ivavo. Be it NDC, be it ZANU PF, be it ZAP, hakuna chinhu chakadaro. This is an issue before the law. This is an issue about the law. Saka inoda kuti tinyatsoita nemazvo. Like I said even nezuro, nyaya yemabasa iyi inobata munhu wese weZimbabwe. Inini think chaitwa necabinet ichi chinhu chakakura kusvika izvo, chinhu chinokurudzira futi nokuti we are going to bring solution to this problem.
Vagutu, nyaya iri mudariro iyi.
Ndinotenda zvikuru Jonga nemukana wavatipa. Tinotanga isu tichiti seMPC tinohwa kushuwa zvakanyanya kune vanhu vari kudzingwa mabasa kubva pakapuwa judgment yeSupreme Court musi weFriday musi wa17 July gore rinei. Izvi zvaakureva kuti mabasa agara ari kunetsa muZimbabwe zvichikonzerwa nekuti hurumende iripo iyi yakundikana zvamuchose kuti igadzirise nokuvandudza ikonomi yenyika kuti ikonomi ive inovaka mabasa matsva, kana kuti muchirungu anotiwo job creation. Tinoona kuti mabasa avakatiwo vachapa vanhu 2.2 million job, vagadzira job yavatinoverenga mubhaibheri wokukwenya-kwenya. Gadzira vanhu vanotambura vana job vanokwenya-kwenya vachivaviwa nenhamo. Tiri kuvaviwa nenhamo tose tava vana jobho tokwenya-kwenya nokuti hurumende yaRobert Mugabe neZANU PF yakundikana zvamuchose.
Honorable Chuma, mashoko ari kutaurwa navagutu vari kupomera mhosva kubato renyu.
Ya, unozoti ukangopinda nemweya weopposition unogara wangoedwa muri kuopoza chete chete. I'm really shocked kuti Honorable Gutu would go on to say such things. Yet it is clearly the problem with us is that hatisina kutarisa root cause of all these problems that we have today. Tinongotarisa problem yachoti iyi taane problem yakati yakati. Ko ngatitarisei kuti ko chakakonzeresa kuti kuzoita zvinhu zvese izvi zvati kutaura nhasi, chakaita kuti tizochema, chakaita kuti tizokwenya kana tichida kuti tikwenye chii? Mhinduro yacho uchaiwana pamurume 1 akasimuka akaenda akanokumbira zvikanzi vharai zvese, regai vana veZimbabwe vatambure. And for sure vakavhara zvinhu tikatanga kutambura. Dai asina kukumbira zvinhu izvoziya datisiibatiri nhasi. And we must all understand kuti isusu seZimbabwe we're never in the control of our own economy. That was the first mistake we did. Yakatozomboaludwa naIan Smith achikati dai takaziva kuti ndozvamaida izvi mahofisi aya, dai tisinatobhona nemikondo kana taikupai mahofisi aya tikaisusu tikaramba takagara takabata ikonomi. Because ndo chikurusa pakurana nyika. Saka hatina kuziva kuti tikangotora political independence isina economical independence twe tisina kuita chinhu tetangofanana nokuti hatatatombotanga.
Vagutu, bato renyu reMDC ibato rinonzi rakatsigirwa nevashandi. Vazhinji vari kubvunzawo kuti zvii zvariri kuita mukubatsirawo vashandi panguva ino yekuoma kwezvinhu.
Ichokwadi kuti isu tiri bato ravashandi, tiri bato revarombo, tiri bato rakazvarwa neZimbabwe Congress of Trade Union. Izvo zvativanzi zvatiri kuita zvakawanda chaizvo. Turi kuvandudza tichipa mazano muparamendi nemamembers edu vari kudhibheta vachiuya nemamotion, atoti mamotion muchirungu, okutaridza kuti dei hurumende yaona kuti zvakaita seLabour Act iyi, Labour Act inoda kuti ikasikirwe kuti igadziriswe. Nokuti ini ndinoziva kuti hongu Herald ranyora haro ndakatoritaridza izvozvi kuti cabinet approves Labour Act reform, asi ndinoziva kuti rwendo rwacho rwokuti mutemo unozogadziriswa unozobuda muparamende Labour Act yakwenenzerwa rurefu.